Mashoko emutedzeri wemutungamiriri wenyika ari kupesana, hazvisi kupindirana zvavari kutaura, zvokuti vanoda kuti pange pane fair representation, but vachiti equality haikwanisike kunge ichiitika. Zvinhu zvinokatyamadza zvichibva kumukuru wenyika kuti havatonzwisisi kuti nyaya yegender equality haisi nyaya yekunegosheta, inyaya inofanira kungozadzikiswa nehurumende sezviri kungoitwa nedzimwe nyika. Fair competition yacho pamasarudzo inobva kupi kana madzimai achirohwa, madzimai achirepwa, madzimai achimhanyiswa kana aenda kumarallies? Hazvife zvakaitika kana maprimary elections achiitwa, madzimai pachiitika nyaya dzevote buying, madzimai opedzisira akudropa nekuti havana mari dzekutengera vanhu doro, dzekupa vanhu raisi, makapu kuti vavavhotere.
Danho romotora apa nderipi?
Tinongoramba tichikurudzira hurumende yedu kuti inge iri sinsiye kana ichitaura nyaya dzegender equality. Kana vachiti hazviitike, vanorevei, nekuti isusu as the women's movement takavapa maoptions akawandisa ekuti kana vari sinsiye kunyaya dzekodzero dzemadzimai, vanongotora some of my options vaya vomaisa into law. Kudzimwe nyika kana dzichizviita, Zimbabwe inozotadza nei? Chinoshamisa ndechekuti vanoda mavotes emadzimai, sezvamunoziva kuti madzimai ndiye akawandisa muZimbabwe, asi kuti madzimai atungamire havadi.
Pamunomboita hurukure nehurumende, munombovapavo here zano kana kuti nzira yamunofunga kuti ingaita kuti zvichemo zvechidzimai izvi zvigadziriswe?
Takaproposa kuti tinokwanisa kuchinja the electoral voting system yemuZimbabwe, tobva pafirst past the post, toita proportional representation. Iri kungoitwa kunana Kenya, iri kungoitwa kunana Rwanda, kunana South Africa, kuti vanhu vanovhotera mapolitical parties not kuvhotera maindividuals, because ndo zvinoita kuti nyaya yegender equality sazadzikiswe. So kana vari sinsiye, inga musenate zvirimo one, tinongoita kazebra iyoyoyo voting system, so that madzimai awanewo mukana wakaenzerana, nekuti development nebudiriro kuti itike munyika, hunge kana madzimai asumuka apuwawo mukana yekukwikwidza pasina mhirizhonga, pasina kurohwa, pasina kumhanyiswa, pasina kutyisidzirwa.
Muzvaredhewa, sezvo pasina umbowo hwekuti mashoko enyu akatambirwa uye pasina chakaitwa pane zvamakavaudza, sewalpi, danho romotora apa nderipi?
Tinoramba tichingokumbira kuhurumende kuti panyaya dzemadzimai ngavaite serious, vaise mitemo yakakodzerana, because kana vakaisa section 1756 and 8 muconstitution, vaitaura kauti muZimbabwe munofanira kunge mune gender equality. So chaakuzonetsa pachii? Kana iri nyaya yekuti zvinoitika sei, zviripo zvakawanda zvakaproposwa. So tinongokumbira kuti vangozviteedzera izvozvo.